Muna Gunyana, Muremi Tambo Mizimbabwe yaka pemberera apo Mzare Kesi Coventry, vaka gazwa segurukota reze mitambo. Vanotevera mitambo vanoti Mzare Coventry, vane ruzivo reze mitambo, sezo chinzibo chavo chichida munhu akambopinda munandare kutamba mutambo. Muongorori wemutambo Vafara Kambamura vanoti vari kutarisira zvakawanda kubva kuna Mzare Coventry mugore idzva ra 2019.
Pana Mzare Coventry aiwa vakati gonera. Munhu afamba nyika dzakawanda ende akasvika pa highest level ende achimirira nyika yake. She is patriotic. Angadai ari mumwe munhu akatomirira kana na England. Munhu ane nyika yedu yetatende ndinoona mukadzi uyu ari munhu achagadzisa sport yedu yemuZimbabwe.
Mukuru wekumahofisi eZimbabwe Volleyball Association vamunyaradzi Ngoni vanoti vari kutarisira kuti Mzare Coventry achaita kuti hurumende ipe mitambo mari iyo iri kuwanetsa zvikuru apo vari kukwikwidza nevekune dzimwe nyika.
Tikuona tichiwana funding and those are true tarisira seassociation kuti tichawana mari kubva kuhurumende kuti mutambo wedu wokura munyika.
Kunyange hazvo gurukota rezvemari vamutuli Nqube vakapa bazi raCoventry mari yekushandisa inoita iyo mamiriyoni makumi mashanu nematatu emadhora. Asi mari iyi haisi yemitambo chete asi kuti inobatawo zvirongwa zvevechidiki nemagariro. Mzare Coventry vakaita rombo rakanaka apo vakapinda muhofisi panguva yechikwata cheZimbabwe chemutambo weRugby cheMacheaters chakaita mukurumbira nekutora mukombe weAfrica. Chikwata chaDubet Nyamutsamba ichi chakarova Kenya 17-5 makundano akaitirwa kuTunisia muna gumi guru. Izvi zvakauya zvekare mushure mekunge chimwe chikwata chenyika chemutambo wenetball muna kubvumbi chakabudirira kuenda kumakundano e2019 World Cup mushure mekukunda mumitambo yavo yese muAfrica kunze kwemwe chete. Tisina kanganwe mashevrons ayo akarova Bangladesh nemarunds 151 vachikunda mumutambo wematests kekutanga kwapera makore gumi nemanomwe vachikundikana. Chikwata cheDavis Cup chakaitawo mashiripiti apo chakapunzira pasi Turkey 4-1 muHarare Sports Club mumutambo weEuro Africa Zone Group 2. Chikwata chenyika chenhabvu chemaWarriors chakaswederawo pedyo nekubudirira kuenda kuma 2019 Africa Cup of Nations mushure mekupedza gore chiri pamusoro pegungano rezvikwata zvina. Maurias akarova DRC kunze kwemusha 2-1 ndokunoita mangange 1-1 neCongo Brazzaville vazotevera nemamwe mangange 1-1 neDRC National Sports Stadium asi vakazonorohwa 1-0 neLiberia. Izvi zvasiya maWarriors aine mapoints masere achitungamira Liberia nepoint imwe chete. DRC ine mapoints matanhatu kwasara mutambo mumwe chete kuti makwikwi aya apere. Congo Brazzaville ndiyo iri pasi pasi nemapoints mashanu. Zimbabwe iri kufanira kungoita mangange neCongo Brazzaville mutambo wavo wekugumisira muna kurume kuti ibudirire kuenda kumafinari. Murairidzi wemaWarriors Sanje Chidzambwa anoona kunge vatove negumbo rimwe chete kumafinari.
Ndinofunga taisa gumbo rimwe chete kuCameroon kwasara rechipiri.
MaWarriors achitungamirwa naDzambwa akatora zvekare mukombe wekosafa cup kwemakore maviri akateverana uyezve kechishanu kubvira makundano aya avambwa muna 1997. Chikwata cheFC Platinum ndicho chakatora mukombe weCasolaga Premier Soccer League kwemakore maviri akateverana zvekare. Mutambi wavo Rodwatch Nyengetere achitora zvekare mukombe weSoccer Star of the Year mushure mekuita zvimwe chetezvo muna 2017. Mutambo wenhabvu wakave neshanduko mutungamiri mushure mekunge vaFelton Kamambo vakasarudzwa kutungamira Zifa vakunda vaPhilip Chiangwa nemavhoti gumi nerimwe chete musarudzo yakaitwa. Vakamambo vari kuvimbisa huchi nemukaka.
Ndoda kuprofesa kuti bhora rawo yakumunhu webhora ende vanofanira kutarisira zvakanaka zvakawanda mubhora.
Asi vakamambo vane basa guru rekuedza kupedza chikwere chezifa chinonzi chave kusvika mamiriyoni masere emadhora uyezve nekutsvagira maWarriors mari yegadziriro yakasimba apo ari kusangana neCongo Brazzaville mumutambo wakasimbisisa munzira yekuenda kumafainari a2019. Vateveri vechikwata chine mukurumbira chenhabu Dynamos vanga vachingochema gore rese apo chikwata chavo chaingorohwa seri neseri chikapukunyuka kubuda muPremier Soccer League. Vapa basa muraidzi mutsva Lloyd Tugove achitsiva Lloyd Mutasa. Vatambi vetsiva avo vakatora mabhande emuZimbabwe vachange vachiedza kurwira kutora mikombe yeWorld Boxing Federation yemuAfrica mushure mekuvimbiswa mukana uyu gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.